Msangano uyu msangano unokosha zvikuru asi donzo riri kusundwa zvikuru sei nemakurukota nyika dzakaita seZimbabwe dzine nzou dzakati wandei idonzo rekuti vava nemvumo yekuti vauraye nzou. Zvinova izvo zviri kurambwa nesangano reCITES. Saka zvakuda apa ndingati ipolitical statement kuti titenderei kuita zvatinoda nenzou dzedu. Pataurwawo nyaya dzekuti tiri nyika yakazvimirira, tiri yesovereign state, saka tinofanira kuita zvatinoda nemhuka dzedu. Saka ndinofunga kuti zvinhu zvabuda mumiting iyi hazvisiri zvinhu zvataitarisira kubva kuhurumende inowana mari yakawanda through tourism. Statement iyoyo inokanganisa zvakanyanya ukama hweZimbabwe nevashanyi vekune dzimwe nyika avo vari kukurudzira conservation kuti mhuka dzesango zvikuru sei nzou ngadzichengetedzwe.
Ndiri kuonawo muchisungo chabudwa nacho cheHwange Declaration vari kuti iwo pane kodzero yekuti CITES inge ichitarisa zvakare zvisungo zvayo. Zvinoitika here izvi tichiona Zimbabwe ndo inenge iri kutungamira pakuti CITES ibvumidzwe kutengeswa kwenyanga dzenzou?
CITES handifungi kuti ingakwanise kuti imbunyikidzwe neZimbabwe, nekuti ndiri kuona sekuti zvinhu zviri kusundwa neZimbabwe nezvinhu zvakamirira CITES zvakatosiyana zvachose. Zimbabwe iri kurwira kodzero yekuuraya nzou, CITES inorarama kuti ichengetedze nzou. Saka zvinhu zvisingafi zvakawirirana zvachose. Uyewo zvekare tichitarisawo nyika yedu yeZimbabwe inyika inozikanwa pasi rese nemukurumbira wokukonzera madivisions especially mumainternational organizations akaita sana United Nations newana CITES. Saka vari kuedza kuunza besanwa muCITES nekuunza politics muCITES. Saka ndofunga kuti chikumbiro chavo chinoraswa.
Tinoonawo kuti chisungo icho chaitwa kuhwange cheHwange Declaration chiri kukurudzirawo nyika dzechine nzou muAfrica kuti dzinge dzichitambirawo chisungo ichochi. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Kazhinji kacho pakadaro apa dzimwe nyika dzemuAfrica dzinonzwisisa kuti Zimbabwe inyika isisina kupfeka yakashama ende iri kukurudzira dzimwe kuti uyai tishamitise. Saka vanokwanisa kunge vasaina, asi kana zvaakuti vadzoka kunyika dzavo vanenge vasiri kuhukura sekuhukura kuri kuita Zimbabwe. So ndinofunga kuti zvinhu zvinenge zvataurwa eti yepolitical level, asi pamapolicies enyika dzavo vane shungu yekuti vachengetedze nzou dzavo.
Takanzwawo Zimbabwe ichiti kana zvikumbiro zvayo zvakasatambirwa inozobuda mugungano reCITES. Tingaona here zvichiitika izvi?
Izvozvo handifungi kuti zvinoitika. Kutaura kwekuti vaise pressure kuti CITES itye